Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 3/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu maone yata zvita zvino kuti zvinhu zvafamba negwara rakanaka chose. Hatina kumbonzwa vatinewo maobservers atakatumira ikoko achitiudzaiwo kuti pane bongozozo raitika kana aine mhirizhonga. Vangu vachitikanga kune rinyararo rwakanaka uyezve basa ranga richiitwa maringe nemutemo yemaelections.
Sarudzo yeby-election kuLupane East inoitwa murunyararo. Sangano reZimbabwe Election Support Network richiti sarudzo iyi yafamba zvakanaka.
Hongi chokwadi kuparura chirongwa cheikaidza maratrust musi wechitatu musi wa7 August. Nova ndiro zuva rakabarwa chikaidza mara kwamutoko makore 40 apfuura.
Chirongwa chekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika muna 2015 vaitaidza mara choparurwa nemusi wechitatu muHarare. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi nokudaro rambai makateerera nepfenyuro yenyu yeStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti sarudzo yeby-election yaitwa kuLupane East mudunhu reMatabeleland North yafamba zvakanaka chose. ZESNI inoti yanga ine vavongorori vanodarika makumi masere vanga vachiona mafambisiro anga achiitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sarudzo iyi yapindwa nemapato mapfumbamwe. Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikidzwa nhasi zvichitevera kushaya muna kubvumbikwa amai Stembile Gumbo veZANU PF. ZEC iyo yakatotanga yatotanga kuverenga mavhoti uye ichazivisa akunda munguva inotevera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZEC kuti zvabuda musarudzo yanhasi zvichabuda nguva iyi, asi tabata mukuru webazi rinoongorora nemafambisirwo esarudzo muZESNI vaIan Goredema kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo yeby-election yeKuLupane East.
Isu maone yata zvita ndiyo kuti zvinhu zvafamba negwara rakanaka chose. Hatina kumbonzwa vatinewo maobservers atakatumira ikoko achitiudzaiwo kuti pane bongozozo raitika kana aine mhirizhonga. Vangu vachitikanga kune rinyararo rwakanaka uyezve basa ranga richiitwa maringe nemutemo yemaelections.
Sangano renyu rakatumira vanhu vakawanda zvakadii kunoona mafambisirwo anga achiitwa sarudzo dzeKuLupane East?
Isu vekuZESNI takatumira maobserva anokwana kuita makumi masere. Aya maobserva atakatuma kuti aite basa nhasi uno uri kuitwa sarudzo, asi pava nemwedzi umwe chete tatumira zvakare avo vatinodaidza kuti malong term observer. Vanenge vari maobservers anogara kunzvimbo kwenguva yavo yakada kuti rebei. Saka ivavo vanga vari gumi neina vaiva variko vachiona macampaigns, vachiona kuti mapolitical parties ari kuita macampaigns akunzeaipi.
Mapato ose akwikwidza anga aine vamiriri here kana kuti maelection agents akakwana sekuona kwesangano renyu?
Maobservers edu atiudzaiwo kuti kuma polling stations avanga vari vaona mapato maviri kunyanya avanoti ndivo vatumira vanhu vamiririra boka reZANU PF pamwe chete neMTC Alliance. Avo ndivo vataudzwa nemaobservers edu kuti kwese zvako vanga vatumira vamiririri vavo kuti vange vachiona basa rinofamba sei. asi vanhu vacho vanokwana kuita yavo mapati nomwe havana kutumira vanhu vaitumira pano nepapo zvive zvekuti izvo ukafamba mapolice station kana mashanu unokwanisa kusangana ne1 ukafamba vana gumi ukwanisa kusangana ne1 vanga usina kutekeshera kwese zvinova zvii zvinoti shungurudza zvikuru nekuti ibasa rakakosha iroro rekuti vange vachitumirawo vanhu vavo kuti vazvionerewo vega kuti basa rabatwa nezeki zvakadii.
Mungave neruzivo here vagore dema kuti mapato madiki aya chapa kuti akundikane kutumirawo maelection agents awo chii?
Pari zvino izvi zvinhu zvatichiri kutobvunzawo nezvazvo. Basa richiri kuitwa, maobserva edu achiri kutumira maripots avo, saka naizvozvo tinotarisira kuti izvo zvichaudzwa kuti zvikonzero zvezvei. Asi zvatagara tichiona mumusarudzo dzaitwa kare, dzaitwa mamwe makore nedzakaitwa mumashure, ndezvekuti izvo kutumira vamiririri mumapolice station kunotidhurei nekuti vanhu ivavo vanoda mari dzekufambisa kuenda dzinguva pamapolice stations, vanoda chikafu, saka mapato mazhinji anoona zvichivaremera izvozvo.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinogara rakataurwa zvikuru nemapato anopikisa kuti harisi kunyatsofambisa zvakanaka sarudzo. Imi semaonero enyu sesangano rezesini, ZEC yabata zvakadii basa ranhasi resarudzo yebyelection yekuLupane East?
Aiwa, basa ranhasi rabatwa zvakanaka semaonero ataita, nekuti chatinoviita isusu tikatumira maobservers kutarisa kuti mitemo yakanyorwa kunzi izvo sari dzinotanga nekupera nguvai, vanhu pane yavanoti procedure muchirungu, kuti pane zvinotevedzwa kuti munhu akauya papolice station kuti azokwanise kusvika pakuzovhota, pane zvakawanda zvinotevedzwa. Naizvozvo isusu zvatanzwa nevatakatuma kuti vatitarisirewo basa irori, vati mitemo iyoyo yanga ichitevedzwa namazvo. Saka izvozvo ndo zvatinobuditsawo mastatements atinobuditsa kuitira kuti zvizhinji tizive kuti zvanhasi zvafamba sei.
Matambirawo here zvakare zvanga zvichibva kusarudzo dzemakansel dzekuNkai Rural District Council Ward 23 neBubi Rural District Council Ward 22.
Hongu vachoto tatambira zvakare mareports anobva ikoko, nekuti zvakare tine vanhu vatumira kuti vaende kunogarawo mapolice stations vachiona kuti basa riri kufambiswa sei. Saka tawanawo zvakare mareports anofadzawo zvikuru kubva ikoko, nekuti vanga vachitiudzaiwo kuti basa rabatwa zvakanaka. Uye chimwe chinhu chavainyanyisa kuti buditsira pachena maobservers ndechachiri chekuti iye zvino ZEC iri kuedza zvimwe zvinhu zvitsva zvakafana nekuti kare vanhu vaiti vakauya kumapolice stations vazhinji vaikwanisa kurasika kuti anouya papolice station achipuwa ndipo paanofanira kuvhotera iye asiri kafanirwa kuvhotera ipapo, ozotoudzwa amira mutivi kuti aiwa ibvai endai munovhotera kwakati. Saka iye zvino ZEC yabudisa bhuku ravanoti voters roll. Voters roll igwaro rokuti wose anofanirwa kunge achivhota iye papolice station anowanikwa ari imomo. Saka bhuku iroriri vatora mapeji aro vakarinamira kunze kwemapolice stations, zvichiva zvinhu zvakanaka kwazvo nekuti zvabatsira kuti vanhu vachiuya vanga vachiwana mukana wavo wekuti vanotanga vatarisa pagwaro irori vozoona kuti ini ndiri kuvhotera pakati, votofamba voenda ikoko. Saka zvinobatsira kuti kuvhota kwacho kuite kakurongeka kakanaka. So zvinhu zvatangwa mumaelections matatu iwayo zvanga zvisati zvamboitwa muno muZimbabwe, saka tafara nazvo izvozvo.
Avo vanga vari vaIan Goredema, mukuru webazi rinoongorora kufambiswa kwesarudzo musangano reZimbabwe Election Support Network. Mhuri yekwaDzamara inoti ichange ichiparura nemusi wechitatu chirongwa chekurangarira vaItai Dzamara avo vakapambwa vakatsakatika musi wakurume 9/2015. Chirongwa cheItai Dzamara Trust chiri kuparurwa nemusi waNyamavhuvhu 7 rinova zuva rakaberekwa murwiri wekodzero dzevanhu uyo ari kusvitsa makore makumi mana ekuberekwa musi uyu. VaItai Dzamara vaive mutori wenhau akasiya basa rekutora nhau achiti ava kurwira kodzero dzevanhu kuDzamara hurumende yeZANU-PF pamwe nemutungamiri wayo panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Taabata muningina wavaItai Dzamara, Dr. Patson Dzamara, kuti tinzwe nezvehurongwa hwavo.
Sekunzira kwenyu, mumwe wedu akambunyikidzwa kubva patiri nevatakadoma kubvira nekubvira kuti iZANU-PF ichifamba nemilitary intelligence ndo vakaita chitiko chakadai. Mushure mekunge zvadaro takazama nepatinogonawo kuti tinge tichiwanawo minduro uyezve tichiwanawo hwara maringe nekuti chichakaitika kune mumwe wedu zvisinei hurumende yezanupiu vanova nechekuita nekushayika kwake havana kukwanisa kunge vachitibatsira asi patave tikuverenga makore ada kutokwana 5 muna March gore rinouya mwedu asiri pakati pedu asi zvisinei tiri kuti isusu kusavapo kwake pakati pedu hakureveiko kuti zvaakamirira nezvaanomirira kuvanhu nekwatiri zvinofanira kunge zvichisvikawo kumagumo
vadzamara muri kuti imi hurumende yezanupf ine chekuita nekutsakatika kwaitai dzamara mune humbowo here nemashoko iwaya
ichokwadi sekutaura kwandaita kubvira nekubvira chinhu chataitaura kuti kumbunyikidzwa kwaitai dzamara achipambwa kubva pakati pedu chiitiko chakaitiwa nezanupf vachishandisa military intelligence ende chinhu chatakagara tichitaura tikatovachallengewo kuti kana pane anoziyavo zvimwewo ingaenderane nezvatiri kutaura kana nekuziva ngavauye pamberi vataure hongu ivo vakaramba asi isusu newimbo uyezve tinoziva kuti zvatiri kutaura ndozvakaitika nokuti ndo zvakabudawo mutsvakiridzowo dzatakaitawo nemaprivate investigators edu
chinangwa cheitai dzamara trust ndechei chaizvo
takatarisa itai tinomutarisa semunhu akava nerudo nenyika yake tinomutarisa semunhu ane rudo nenyika yake tinomutarisa semunhu anotarisira vamwe asati azvitarisa yatingati pachirungu ari selfless tinomutarisa semunhu anomiririra kodzero dzavanhu so zvese izvozvo zvinotaurwa nezita raitai kana kuti zvinotaurwa nemunhu anonzi itai ndo zvinomiririra trust yatiri kunge tichiparura musi wechitatu kuti zvapaura nerudo saka mutaunda kuti zvatichange tichiita zvinhu zvakawanda zvine chekuita nekupa rudo kuvanhu kune vanhu semuenzaniso vada vasina mhuri vakangoberekwa pamwe vakaraswa vanhu vokuti vanoda kupiwa rudo tichange tichivapa rudo vanhu vakadaro changewo tichitaura panofanirwa kutaurwawo zvaingoita itai dzamara
chirongwa ichi tichange tichifambiswa nani kuti chinge chichiita mabasa aitwa naitai dzamara
tine vanhu vazhinji vakauyawo vachititi madi maita kuti pange pane hwaro kana urongwa hwekuti zita raitai rirarame uyezve zvaanova izvo achizikana nazvo zvinge zvichionekwawo so tine vanhu vazhinji vanga vagara vari kuti tikuda kuti tinge tichishanda nemi maringe nezvekuti zita raitai renderere mberi uyezve zvaanomiririra zvenderere mberi so variko vanhu vatingati mavolunteers uyezve tangewo tine vanhu vanenge vachitosevenza vatori muoffice zvinhu zvichange zvichizotaurawo patichaparura chirongwa ichi kana patichaparura trust iyoyi itai dzamara trust musi wechitatu
itai dzamara anozivikanwa zvakare ari mutori wenhau akasiya nyaya dzokutora nhau achinorwira kodzero dzevanhu muurongwa uhwu muchange muchiisawo here nyaya dzekutorwa kwenhau
ichokwadi sekutaura kwandaita hatisi kuona nekutaura zvaitai semunhu akamira neumhare achiti vanhu vatadza kutonga nyika vana mugabe kusanganisira naiye vana munangagwa kuti vange vachisiya zvekutonga nyika ino o zvekutungamira nyika ino tikutarisa itai zvaakamiririra nezvaanotaridza kuvanhu vese zvichisanganisira izvozvo zvekutapa nhavo so chinhu chishangewo chiri chimwe chemadonzo etrust iyoyi kuti pese pane chinenge chichiitika tichangewo tichitaurawo chokwadi sekutaura kwandaita tichange tichitaurawo zvatinoziva nechokwadi chatinozivawo kuti vanhu vange vachiziva kuti chii chiri kuitika munyika mavo kuti vanhu vange vachiziva kuti vatungamiriri vavo vari kugona pasi kana kuti vari kutadza pasi ka ndo chimwe chechinhu chichange chichiitwa neiyoyi trust
avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vachitaura nezveurongwa hwekuparura itai dzamara trust nemusi wechitatu vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare studio 7 yanakwanisa kunzwa kuhurumende yezanupf pamusoro pemashoko ataurwa navadzamara sezvo nharembozha yemutauriri webato iri vasimon kayamoyo yanga ichinetsa kubata zvichitevera kutsakatika kwavadzamara dare repamusoro rakakomekedza mapurisa kuti aferefete zvakanga zvaitika pana vadzamara uye kuti azivise dare iri zvaanenge awana mukati memasvondo maviri ega ega asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe musikana wechibiki anga ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship asi anoshanda iye ari kuZimbabwe achiita iye zvekubatsira vasinganzwe munzeve dzavo anonzi iye audiologist Mushare Tinashe Nokwara. Mushare Tinashe Nokwara, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda nekuve pano.
Mungati imi zvii zvamawana iko kuno kuAmerica zvamunofunga kuti zvichazokubatsira imadzokera kuZimbabwe?
Chatawana mukuburikidza vatanga tinavo mamwe mayoung leaders kubva kune dzimwe nyika dzekuAfrica. Yatinoti networking, ma networks ndo atawana atinofunga kuti ndo anotibatsira kuenda mberi. Uye even yatinoti mentorship kune maAmericans atanga tinavo akaipfurwa pamberi pane zvatinoita inini. Vanokwanisa kuziva nzira vachitibatsira kuti apaita so, apaita so. Ndo zvinhu zvikurusa zvandikakwanisa kuona burikidza muchirongwa ichi.
Muri kumusha kuZimbabwe munoita mabasa ei uyezve chii chakaita kuti mupinde mumabasa aya?
Saka basa rangu randinoita ndere audiology, pachirungu ndinonzi audiologist. Saka ndinoshanda nevanhu vane dambudziko rekunzwa tichivabatsira nema hearing aids nema cochlear implants. Chakaita kuti ndide kusarudza basa iri ndechekuti mukukura kazhinji kana vabereki vashononge unogona vanongofunga kuti chingoita doctor chingoita zvakati, asi ndakanoti kuti padoctor apa panozogona kunetsa, regai titsvage zvinobatsira. Panga pane mumwe chete angari kukwanisa kupa maservices audiology muHarare. Saka kwandiri ndakafunga kuti saka vamwe vese vasina mari dzekupota vachienda kuIndia kana kuSouth Africa vane dambudziko renzivi vanobatsirika sei. Ndochinchikurusa chakaita ndifunga kuti aiwa regai nditsvage degree rekuti ndakadzoka rinokwanisa kupa impact mucommunity, nekuti machiremba tanga tinawo akawanda. Emaziso angari kwakawanda, asi kune nzivi ndomanga muine vanhu vashoma shoma. Ndosaka ndakasarudza chirongwa ichi.
Kune vamwe vakateerera pari zvino vechidiki nyanya madzimai, chii chaunofanira kunge uinacho kuti uitewo mabasa akaita sera muri kuita iri?
Iko zvino tine rombo rakanaka nekuti takatanga program paUniversity of Zimbabwe iyo yekudzidza audiology kana speech therapy kubva last year 2018. Saka navanhu pane vanoda kupinda mubasa iri vanokwanisa kuapply kuUniversity of Zimbabwe. Vanotora mastudents abva A-level mokwanisa kujoina chirongwa. Patori neintake iri kutanga muna August September iko zvino. Saka ndodzi mwenzira dzavangatora.
Tombodzokera hedu kune zvamakadzidza muAmerica pasi pechirongwa cheYali. Mungatsananguriro vamwe here kuti muchava pakurira chii madzokera ikoko kuZimbabwe?
Ya, zvatakadzidza zvanzu zvakati one day. Saka chikuru chandingakwanisa kubatsira vamwe vangangoda kufamba munzira dzakadaro iyo mentorship yananchamboreva pekutanga. Nekuti nyangwe inino ndine vari kundibatsira, ndinokwanisawo kubatsirawo vamwe vari kuda kuteera mutsoka idzodzo. Nekungopowo mazano maviri matatu andikangokwanise kunoti munhu ungaite sei uite uwane passion muupenyu hwako, ukwanise kufamba wakadaro kuti karia yako ibude zvauri kuda.
Pane basa iri ramunoita rekuwanikwa muchishanda nevanhu vanenge vasinganzwi, munhu angaziye sei kuti ane dambudziko iri rekusanzwa uyezve zvinokonzerwa nei?
So kazhinji takabvira nekuti idambudziko rinobata chero munhu mazera ose handiti. Saka takabvira pane vana vamwe vanozvarwa vatori nedambudziko iroro. Munokwanisa kuona vabereki kuti mwana asvika gore haasi kutaura chino kana mazwi dekuti mama baba. Ndo zvimwe zvekuti vana mai vanokwanisa kuona kuti mwanangu anenge ane dambudziko. Even zvekuti dhora akavharwa zvine noise zvine ruzha mwana tombopatikicha zvachose, mai vanokwanisa kuona kuti sei mwanangu pakaitika rusha hatombovhundukewo panogona kunge pane dambudziko. Saka ndo mamwe masainzi angatarisirwe pavana vadiki vokwanisa kuti mwana aonekwe kuti nzeve dzake dziri sei. Vamwe ndezvekuti nzeve dzinenge dzichirova kubuda hurwa kana mvura kana dzichisvita kakawanda dzinosvika pakuzoti dzinokanganisa kunzwa kuti dererei mbichana. Saka makakwanisa kunobatsirwa futi kuchipatara zvinobatsira. Tazove mazera ekuti vanhu vakura, dzimweni dzenguva unoona pakuti pakashaurwa uri kungoda kuti pese kuti vanhu vadzokorodze zvamugutaura. Ndo imwe saini yekuti pamwe nzeve hadzichanyatsonzwisi semanzwiro adzaita kare. Ndo saini iyoyo imwe inenge iripo.
Kana pane
vanenge vari kuda kushanda nemi kana kuziya mabasa amuri kuita vanokuona ipapi?
Ndiri paFacebook. PaFacebook munondiona nezita rekuti Tashe Nokwara, so TASHE Nokwara ndo zita randinaro paFacebook. Vanokwanisa kundibata muinbox toona kuti tingabatsirana sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda imuzvare tinashe Nokwara kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu cheWomen's Forum.
Gamutira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemunyori wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere, avo vatitsika pano pamastudio edu muWashington DC. Vachere mumwe wevana veZimbabwe vakakwanisa kunge vachipinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship icho changa chichiitwa kwemasvondo matanhatu. Tinogamuchira nemufaro vachere.
Ndinotenda zvikuru vaJonga Kandemire nekuva pachirongwa chinosha.
Vachere vakawanda vanoziva kuti imi muri murairidzi, asi nhasi tiri kuona muri muWashington DC. Chii chakusvitsai kuno?
Chandisita kuno kuWashington DC inyaya yekuva murairidzi yayo murairidzi wekumaruwa, asi mabasa andinobata anoenderana nekuda kuona kuti dzidzo yedu munyika inge ichienda mberi, dzidzo ichibudirira. Saka zvandoita izvozvo ndizvo zvakaitawo kuti ndinge ndichirecognizwa patakaitawo maapplication ndikaselectwa pachirongwa ichi. Chinova chakaapplywa nevanhu zviuru nezviuru zvakawanda muZimbabwe, asi vanhu 42 chete ndo vakakwanisa kubudirira. Saka ndinofara zvikuru nezvandinoita uye zvaita kuti ndisvike muno.
Tichitarisa basa renyu semurairidzi wekumaruwa, zvii zvamungati zvikuru zvamakadzidzawo muno muAmerica? Tichiona kuti zvikoro zvizhinji zvemuAmerica zvinongoone mararamiro anenge emumadhorobha kana emumaguta. Hakuna yatingati setup yakafanana kana zvakafanana nezvamune muchirarama muri sevarairidzi vekumaruwa kuZimbabwe.
Chokwadi ichocho vakandemiri, zvikoro zvemuno haone musiyano wekuti ichi chikoro chekumaruwa here kana kuti ichi chikoro chemudhorobha. Zvakafanana nezvatinoona kumusha kwekuti unoona zvona kuti ichi chikoro ndechemumaruwa, ichi ndechemudhorobha. Nekuti ukatarisa kumaruwa kumusha tinoti vana chavo pasi pemuti vanogona kudzidza. Tine zvikoro zvimwe zvakauya masatellite school zvaingochinjwa kana mabhani effort gaya kunzi chatova chikoro munzvimbo dzakaitwa maresettlement. Saka hatina yatinoti definition iri clear yekuti chatinoti standard school chii, asi kunoku zvikoro zvakangofanana. Saka ndakadzidza izvozvo kuti zvikoro panofanira kunge pachiitwa government inofanira kuita yatinoti Educational Equalization Fund yekukwanisa kuupgrade ma rural schools kuti ange aine same status nema urban schools sekare. Uyezve tikadzidza kuti zvikoro zvekunoku zvine curriculum yekuimpower vanhu vari muarea imomo zvinozokonzera development in those area. Saka vanodesigna curriculum yavo waro une education inounza maskills kunzvimbo munharaunda iyoyo. Uye education yavo anoprovider iri kukata not necessarily for academic but iri kuimpower panyaya dzemaskills. Munoona kuti takasvika pane imwe nzvimbo tikaona kuti vanhu vandanga vari maschool dropout vanotrainwa maskills ekuti they can become even engineers. So all those things ndozvimwe zvatokwanisa kuti tizvise mucurriculum yedu. Curriculum yedu yofokasa nenyaya yemaskills. Curriculum yedu yofokasa also nenyaya yedevelopment yeIT, but IT yachone inokwanisa kugoneka kana infrastructure ichikodzera. Saka kuinvesta in infrastructure zvekare, nekuti tine vana vakawanda vane potential but havana mukana iwo, nekuti havana access yekuita zvinhu izvozvo but vanenge vaine potential. Saka tofanisa mafacilities anoita kuti education yemumaruwa inge ichikwira.
Tinoona kuti makawana mukana wokunge muchisanganawo nevarairidzi vamwe vari muno muAmerica nemasangano akasiyana siyana vanomirira varairidzi vemuno muAmerica. Pane vamakaumbawo here ukama nawo wekuti remangwana vanogona kubatsirawo sangano renyu kana kubatsira zvikoro zvamunenge makasarudza kuti aita wanawo vanobatsira chikoro chakati?
Chichokwadi ichocho takasangana nemasangano anomirira varairidzi akati wandei zvikoro Ndaka endao nchitawara nao nebasa rangu randinoita. Ndakadza zvakawanda kune vanomirira varairidzi kuti pari zvino tichatoitawo work on collaboration. Wotiwo mamwe maticha anombouyawona kuti zvikoro zvedu tozvifambisa sei. Mamwe maticha anouyawo kuno kwekumusha achionawo kuti vanozvifambisa sei. Zvotibatsira izvozvo kare kuti tikama exchange program yayo anotibatsira kuti vachaone zvimwe zvavachaappreciata kunoku vanonoimplementawo uye vachaone zvimwe zvavanoappreciata ku vanonoimplementawo. So far ndoda kuti ndikadzokera zvekare ndinolinga mamwe maschools neKansas State University so that vanokwanisa kuita mareciprocal exchange as well and then in the materials of learning development science yemastem areas kuti vanokwanisa kunge vachivabatsira sei. Kansas University zvekare takataura nayo kuti inge ichibatsira maticha kumaruwa kwatinobva kuti vakwanise kuwana access yeonline education vari kumamisha ende wakati izvozvo tokwanisa kuzvifacilitata. Saka zvimwe zvezvinhu zvatakawana izvozvo mutrip inoyi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachere nekuwana mukana wekutaurawo nesu pachirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru vakandemiri.
Manga makateerera kumunyore wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tochienda kuna Michael Kariati achitipa mitambo yatambwa nhasi.
Chekwata ichi chasetuka Chicken in Caps United. Ndokuenda pachinano chechipiri pasi peFC Platinum. Zvitevera mitambo yeligi yatambwa nhasi. Rhinos yarwa Mandika Diamonds 2-0. Ndokupinda mapoints makumi matatu, mapoints maviri chete pasi peFC Platinum. Iyo yaita mangange 0-0 neCaps United mumandava stadium. FC Platinum yaramba iri pamusoro petafura nemapoints makumi matatu nemaviri, asi mapoints ayadonhedza pamusha aya ane njodzi kunyanya mukupera kwemwaka. Asi Caps United yakudubuka zvinotyisa sezvo yave pachinhano chechina pasi peFC Platinum, Black Rhinos neChicken Inn, uyezve matambiro airi kuita haasi kupa chibimbo kuti inoramba iri pairi. Magreen Machine ave nenguva achitatarika zvekuti mumwe mutsigiri wavo vaLazarus Chikona Mombe vanoti chikwata chavo chiri kuda kugadziriswa zvakasimba kuti parambe paine maroto ekutora mukombe.
Team haina kumira musha, haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Dynamos yatora point imwe chete mumutambo wayo netriangle uyo yaita mangange 1-1. Ndokutadza kudarika ngezi Platinum Stars iyo yadambura Harare City 2-0 neZPC Kariba iyo yakunda Hwange 2-1. Asi murairidzi wavo Tondera Indiraya ari kufara nekusimuka kuri kuita chikwata chake.
Tira kuramba tichingoenda mberi, tichiramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Dynamos yaimbove pazvikwata zvairwira kuramba zviri muPremier Soccer League apo Ndiraya akapiwa basa reurayiridzi kwadzingwa Lloyd Chigove. Herentals neBlue Chiefs dzaitawo zvekare mangange 0-0 mune mumwe mutambo wanhasi. Nezuro Mushowani Stars yakakunda Yadha 1-0. Mitambo yePremier Soccer League inotevera iri kwewo musi wechitatu apo Chicken Inn iri kusangana neTeo 1 Highlanders ine chapungu. Asi mangwana nzira dzese munhabvu dzichange dzakananga kuBarberfield Stadium uko chikwata chenyika cheMauritius chiri kusangana neMauritius mumutambo weAfrica Nations Championship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gifts Dube achikupai nhau dzendevele. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngomgqibelo mhla zintathu kuNcwabakazi 2019, mufiftuke. Endabeni zethu lamhlanje. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota. Kuqhutshwa ngokuthula ukhetho lokudinga ozamela ilupani isitetale lephalamende.
Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, akukabi mbodi nami.
Luyaphumelela uhlelo lokusenga inkomo.
Mina ngathi ngiqalisa bangisenga 1 liter ngelanga. Ngathi lami mananzani. Eh, ngikhuluma lamhlanje sengisenga 7 liters kunkomo eyodwa.
Izilwane lokho ezithwalise nzima abantu ePlumtree.
Ekhotho zimotshile zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kuphethwa yitwayi zabuya zamotsha kwamakhulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota kulamalanga amalutshwane kuzanda kukhutshulwa intengo yepetrol le-diesel. IZERA ithi ipetrol isithengiswa $9.01 kuthi amafutha e-diesel asithengiswa $9.06 kusilinganiso selitha. Ipetrol ibithengiswa $7.47 kuthi ke i-diesel ibiyi $7.19 kusilinganiso selitha. Inkampani le ithi inguquko yentengo le idalwe indlela osokuhlawuliswa ngayo emngceleni welizwe. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zenkampani kahulumende. Abancintisa kukhetho lokudinga ozamela ilupani isitetale lephalamende olwenziwe lamuhla bathi luqhubeke ngemfanelo loba nje kukhanya kulabantu abalutshwane abavote kukhetho lolu. Amabandla ancintisayo akuqela ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, elezaphu iZANU-PF lamanye athi abantu bavote ngokuthula kukhetho lolu olwenziwe kulandela ukubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayemele indawo le ekubandla elibusayo. Labenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Election Support Network bayakusekela lokhu loba nje bekhala ngokuthi kukhanya bebalutshwani abantu abavotileyo. Umsekeli womgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Nkomo uthi balabantu abaningi abahlolisisa ukhetho lolu.
IZANU njengenhlanganiso ekhangele ukubana indaba zokhetho zihambe kuhle ilama observer angu 62 kuma polling station angu 62 ama observer lawa aqalisa ukuhamba kuma polling station izolo. Ngikhuluma nje kathesi lokho bekuma polling station silama stationary observers akhangele ukubana ukhetho luhamba kuhle. Ukhetho ngokwalo lwanamhlanje luhambe kuhle sibili, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, akukabi mbodi nami.
Ilunga lebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi balutshwani abantu abavotileyo kusukela ekuseni namuhla.
Abantu kabaphumanga ngendlela kade sikhangelele ngayo ukuyavota. I think i-total voter turnout iza kuba less than slightly below 50%. Wakutsho ukuthi khona amavota ambona ukuthi abantu bonke abavotileyo bazadlula ku-10,000.
Ibandla lakhe likhangelele ukuthi umnumzana Dalumuzi Khumalo uzanqoba kukhetho lolu.
Indlela esahlangela ngayo elizwi ngibona ngani kuyavuka kusasa lokho okusayo. UDalumuzi Khumalo esengu-MP welupane isi akasekho umuntu okwanileyo engqondweni ongahamba ukuyavotela iZANU. Kutshengisa sobala ukuthi khona iZANU kakula lutho enganceda ngayo elizwi leli. So ngenxa yakhonokho-ke njalo bese sikhangela le candidate yakhona yeZANU ngoba ungumfana nje umtshona kuzidakelwa kulale bhawa akula lutho ongawutshengisa ukuthi ngumuntu ongayamela abantu.
Kodwa ke umnumzana Belief Gawule webandla leZANU PF uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho lolu lapho kuncintisa khona umnumzana Mbongeni Dube.
indlela obusetshenziswe ngayo le mihlangano adisibalayo le attendance yonke kade isenzakala konke kade kusenzakala constituents ama campaigns onke esiwayenzileyo iyakhanya ukuthi izanu PF ibiseli li constituents liyana lokwana kusombuzo kusegcekeni but ngibe sengikhangela abangani bethu labana MDC alliance hayi bebestruggle nje bebelwisa ukuthi bathole abantu khona ngale amamihlangano yabo vele hayi bingalabantu.
Ugawule uthi ibandla le-MDC likhohlwe liphinde ngokunqoba endaweni le.
Ngakhuluma konke abakukhulumayo ukuthi i-candidate yethu untanga sibile ujaha lakodikwe lilala liseselincinyane kodwa-ke abantu bayakwazi abakufunayo. Uvele umfana obevele active kule partini ebekune-National Youth League. So akumangalisi kakho mutsha futhi emsebenzini wesizwe lo. Ijaha nje liseselincane kodwa-ke livele belikhona endimeni. Akumangalisi khona ukuthi vele abantu bayamthakazelela.
Amanye amabandla akuqila elemthwakazi Republic Party lawo akhangelele ukuthi azanqoba. Umnumzana Bhekinhlalo Ndlovu webandla leli uthi abantu bayabasekela okumangalisayo.
Uzonqoba ubaba uShaba laphana eLupane ngoba umsebenzisi wenzile sibili okukhampena lapha okutshengisa ukuthi labantu bebesijabulela kakhulu so sijeke ukuthi siwile laphana eLupane kube yisithethi yokuqala okuyangena ephalamende.
Ngala ndaba lokuthi maningi amabandla aphikisayo ancintisana lele ZANU-PF kukhetho lolu.
Siyakuzwa bakhala ngamavoti ngoba thina siyi-MRP vele i-agenda yethu ihlukile kulala amanye amaphathi. Thina into esiyilwelayo ayifanda wonke la amaphathi lawo. Imeseji esiyiphetheyo thina esiyiphathela abantu yimeseji entsha engakazikhulunywe ngoba laba abanye bakhuluma ngokuthipha izanu, izanu ikhuluma ngokunye. So thina sikhuluma ngokuzivusa kwethu abantu bemathebeleleni.
Isikhulumeli sebandla lezaphu ezansi yelizwe leZimbabwe, umnumzana Patrick Ndlovu, laye uthi bazanqoba.
Sisebenzile singenile phansi akhuluma labantu sathemba khathesi abantu bakithi banazelele ukuthi nxa bevota abangavoti ngonaka bangavoti okokulwa abavoteli ingqubela phambili bavoteli bandla elengqubela phambili ngingathumbele i-history track record or a development ibandla lakhona ezapha
uthi okuhluphayo ukuthi amabandla aphikisayo kawamanyananga kukhetho lolu.
Zame ukubuza nabafowethu ukuthi sambaneni ngathi wakhathi sisijayo lesikhathi kodwa ngiyathembisa ukuthi ulolu khetho oluzayo lolu loku esikwenzayo ngasese ngitsho sakavume ukukhuluma ngakho lapha kwimidia kuzabe sokule mpumelo ezwayo sibili ukuthi iZANU-PF yathola abantu bebambene.
Basenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba ukhetho lolu olugqitshwa kusihlwa namuhla. Kukhangelelwe ukuthi amavoti azabalwa ngesiphangiphangi, impumela yethulelwe uZulu ngesonto ekuseni. Izakhamizi ze-Irish Vale esabelweni seMotoring South zithi luyaphumelela uhlelo lwazo lokufuya inkomo zochago oluphathiswa yinhlanganiso ye-Feed the Future. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu luyaphumelela ngoba abalimi sebesenelisa ukuthengisela uchago eMzingwane Meal Collection Center. Abenhlanganiso eyasungula lolu hlelo iFeed the Future bathi inhloso yokufundisa izakhamuzi ukuba zenelise ukuba ngabalimi abalobungcitshi bokuyafuya inkomo zochago lezenyama bezithuthukisa ngasikhathi sinye betholisa ilizwe inyama lochago. Umnumzana Maynard Chirima wenhlanganiso eyeFeed the Future uthi bapha abalimi ulwazi lokufuya inkomo zochago.
Those farmers are being trained on dairy management but using their beef cattle. It improves the productivity of the beef cows but it also equips the farmers.
Abalimi bayafundiswa ukusenga uchago kodwa besebenzisa inkomo zenyama. Lokhu kuyancedisa ukuthi inkomo yenze kuhle njalo uhlelo lolu lupha abalimi ulwazi lokuba ngabalimisi bochago ngenkomo abalazo. Sibona engani abalimi baluthathela phezulu lolu uhlelo uthi ngokuya kwesikhathi bazabe sebengabalimisi abakhulu bochago asebengezelela kabanzi elizweni ekutholeni uchago.
Unkosikazi Soneni Ncube ongomunye wabalimisi uthi sesenelisa ukuselela imuli yakhe ngoba ethola inzuzo ekuthengiseni uchago.
Mina ngiyabonga kakhulu kwabe Feed the Future ngoba
yibo abasifundisa ukuthi inkomo zenyama ziyavuma ukuba zibe ngezochako. Namuhla sesingabasengi abakhulu abathengisa uchako ngenxa yalimfundiso. Imuli zethu azisalwazi udubo ngoba siyathola imali zethu every 2 weeks esasizingazitholi ekuqaleni. Thina indlala asisayazi.
Omunye wabafuyi benkomo zochako unkosikazi Nokuthula Moyo uthi umsebenzi wokufuya inkomo zochako kasiwo wabesilisa kuphela kodwa labesifazana bayenelisa ukuwenza.
Ukuba umlimisi wochako awusiwo umsebenzi kababa, umuntu ongumama uyenelisa ukugcina inkomo mhlawumbe ezingcono kulabo babo. Thina sikhona lapha singabomama kodwa sesithola imali yethu ekubeni ngabalimisi bochako. Asisabuyeli emuva ngoba sesikwazi ukuthi inkomo ziyakugcina. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi asekeleni ukuthi sihlale sikhangelele kubo baba lathi senelisa ukuphilisa imuli zethu nxa singabasengi benkomo.
Omunye wabalimi unkosazana Beauty Dube uchasisa ngokuqala abakwenzayo lolu hlelo lokuphakama abakwenzayo.
Mina ngathi ngiqalisa ngisenga 1 liter ngelanga. Ngathi nami mananzami. Ngikhuluma namhlanje sengisenga 7 liters okunkomo eyodwa. Khathesi ngeziyi-4. Isifiso sethu ukuthi uchago lwethu lungapheleli umzini 1 Milk Collection Center. Kodwa lathi sithengisele i-dairy board yeZimbabwe. Sibe ngabalimisi abakhulu. Sibona lokhu kuzafezeka. Ngoba nanku sesathengisola. Umahluko omkhulu usukhona empilweni zethu.
Izakhamizi ze-Irisville eMzingwane sezingene kuhlelo lokuba ngabalimi bokufuya inkomo zokusenga uchako. Bathi inkomo ingabalethole, sebeyivalela ingasayi emadlelweni lezinye, bayiphe ukudla okwenza ukuthi yehlise ngamandla ukuze benelise ukuthi bayisenge. Bakhangelele ukuba ngokuhamba kwesikhathi banelise ukuthenga ezochako inkomo ukuze benelise ukuthengisela iZimbabwe yonke. Inhlanganiso yeFeed the Future eyiyo eyasungula lolu hlelo ithi iyajabula ngoba izakhamuzi zayamukela kuhle lolu hlelo njalo kulezithelo ezibukekayo empilweni zabalimi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fukembula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fukembula.
Sokuyisikhathi sohlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sibuyelile njalo esigabeni sakobhuche ePlumtree lapho kulezilwane eseziqede izifuyo. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Christian Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yabonga baba unkomo lenjandani ngapho.
Hayi siyaphila Dube, singabuza lina elisebunzimeni obungaka.
Hayi siyaphila nkomo, hayi akukabi lento empi nje engathi vele labantu okubuhlungu nje izifuyo nje eziphelayo baba nkomo.
Abazingeli bogatsha lwezendle abake bafika baphelele ngapi?
Bagcina bebuyelile emuva ngokuba izilwane lezi zase zike zaphuma, so kutsho ukuthi labo badinga bayehluleka bagcina bebuyele emuva kanti zizaphenduka.
Sezidale umonakalo onganani ekuphendukeni kwazo sikhuluma nje?
Omkhulu kakhulu baba unkomo nje osekuzisa ubuhlungu ukuthi abantu abayibo abawonakalelwayo abaselaso isifiso sokuthi mhlawumbe izifuyo zabo zipublishwe ukuthi uhamba njani, like ukuthi maziya zizitholakalela ezisele khona, abasela isifiso sokuthi khona abantu bashuthe izithombe ukwenzela ukuthi kuboniswe mhlawumbe abantu abangasiza ngoba bathi kufana lokuthi nje kuyakungani kuyadisplaywa izifuyo zabo, so hhayi akusabathokozisi.
Zihlasele kobhutshe langaphi kahle kahle?
Kahle kahle ziqale esigabeni sikababa uMakhulela zasuka kuba umakhulela zabuya zazohlasela khonapha kwesikabhutshe endaweni okuthiwa kukopende emfuleni khona lapha kuba mshoto.
Nxa lihlanganisa umonakalo wakuqala lwakathesi izigaba zonke lingathi selilahlekelwe izifuyo ezingakhi?
Ziningi kakhulu okungawukuthi singabala mpela size sesikukuthi singathi kubo 40 something ngoba erhotsho zimotshile zabuya zamotsha futhi lapha emlageni endaweni okuthiwa kusetwayitwayi zabuya zamotsha kwamakhulela zabuya zazomotsha khona lapha kobhutsho wakhathesi.
Phakathi kweviki like lahlangana labekhansili batheni bona?
Bathembisile ukuthi hayi balamathimu abakhulumisana nawo mhlawumbe ngabe mathathu or ebe adlule ebe kubo 4 angakwanisi ukuthi azoncedisa khona lapha elokuzeni esigabeni. So nathi sasesicela ukuthi hayi make bekusenzeka sicela ukuthi becele ukuthi abantu labo befike isikhathi sisavuma ngoba into lezi zimotsha everyday.
Kabachongo ukuthi bengafika nini?
Kube nzima ke ukuthi beliqambe ilanga ngoba sigqugquzele impela sancenga ukuthi mhlawumbe singathola ilanga ukuthi bangafika nini. Basebesithi hayi abangeke besinikeze ilanga. Into abangasithembisa yona yikuthi abantu bazabuya njalo okufanele sikwenze iganga lethu leli likhulu lilikhulu linjalo lenkomo zigcwele iganga lonke. So kudingekayo ukuthi izifuyo ziqoqwe zivalelwe kodwa sinovalo futhi zona hayi abantu sebeqalile ukugoqa kodwa sinovalo ukuthena ekuqoqeni kwethu izifuyo lezi kuzayenza ukuthi mhlawumbe inyamazana lezi maziyaze zingasatholi ukudla egangeni emfuleni kuzayenza ukuthi zilandele zizozama khona ngaphela ukuze namakhaya. So sinovalo lokuthi yikho lapho singathola khona ingozi ngoba labo bayatsho ukuthi hayi ezilongu masesike sadla idonki kuyabe sekuseduze ukuthi singadla lo muntu.
Kungani kunjalo Dube? Inyama yomuntu le donki kuyahambelana yini?
Khona lapho ke babunkomo angeke ngikutsho kangakho. Engingakutsho yikuthi ngoba abantu eyade sikhuluma labo labade sikhulumisana labo ngabantu abazi kakhulu ngazo izinyamazana yiyo into abayitshiloyo ukuthi hayi ezilongu sesike sadle idonki sekuseduze ukuthi sidle umuntu. Kutsho ukuthi kulokhu hambelani ezinyameni lezi yomuntu le donki.
Hayi siyabonga Dube.
Ngiyabonga nkomo.
Hayi kwanele zakhamizi emakhaya olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukanduna.
Siyaba nkulu-ke ntungamilinkomo owamanje singene kuhlelo liphuma nendaba lijona lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje sixoxa lomnumzana Raymond Phiri isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya umumo okhona kulezi nsuku.
Umumo wezimbabwe lapha akuna nto ethisayo njalo into ezilokhu zisuka west and imali yangikhona ilokhu iluza ivalu isinegiqinto sesiba la ma-shortages like obozinkwa laba basabonakali time yasiqa ama-bakeries kula malayini ama-queues and lama-endless queues yona la yama-fuels and hayi kodwa khanya ngani i-China lizihlahla lobaba la
ye manje nxa usithi wena kulama queues lani khona okwenzakalayo intengo yona ikhwela njani? Iyakhwela yini insuku zonke kumbe sokwami kukhwela
intengo? Iyakhwela sibili yonke sibili iyakhwela sibili zonke sibili like for example njengalaba abanakhaya laba utshwala lawo ukhwelile so siyakwazi by tomorrow kuyakhwela almost every week siyabesekukhwelile every week iyabe sekukhwelile izinto kwangikhona ngizimisa nange-exchange rate yangikhona i-US dollar imali.
Bona behamba yini abantu emabhawa lanxa utshwala budula?
Abantu sizalithwane sibili bona one qoqo ngenxa beholile nje khona okukwama-RTGS nje bephonga ukuthi beyenza isizungu nje yafikafika kodwa kuyabe kulezikhala sibili balithwane sibili abasebebonakale na.
Manje bona abantu bathini ngalokhu? Sibonile bake bazama ukutshengisela kodwa kungani akusekho lokutshengisela lokho akusakhanyi. Bathini abantu nxa usizwa lapha emgwaqweni?
Abantu khanya lapha into ekhona khanya ngani sekwenelele isignal elokuzenene ema-trade union khona la akhangele izikhalazi zabazisebenzi ukuthi khona engine-trade union ingaphonga ukuthi khona abantu be-stay away. Ngathi kungaba ngokunye ngathi kuqalisele khonapho nje.
Kodwa ubona bengahamba yini abantu bengayenza i-stay away yakhona leyo lokuthi ubone ngani ngaphumelela?
Isiyawe this time ngibona izaphumelela ngoba ikhanya ngani izaba combined le major opposition party le MDC of which vele abaningi vele kube ningile khona ukuthi khona i-MDC ingakhuluma ukuthi khona angcono ukuthi sigene kuma-street protest nakuma-siyawe kungaphumelela sebele kakhulu.
Manje intengo yona leyi othi ikhwela nsuku zonke, abantu baphila njani? Asithi umuntu uyavuka ekuseni lisiyatshona kuyaba sekuhambe njani?
Abantu kugidiniswa nale price nale ekhwelayo. Ungayiluthenga vele kukhona emashophu khonapha ukudilizelwa akusakuzuzi. Kanti abanye sebethenga ngama-black market sekukhwelile futhi phezulu khonapha. But vele into yangikhona ayisamanejeki sibili ngokuyo ngokukhuluma isiqiniso.
Lo-ke ngumnumzana Raymond Phiri, isakhamuzi sakoBulawayo, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Sawubonga kakhulu Chris Gande, singena kathesi kuhlelo lwabesifazana silosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana uTilius Vanda obona ngeziphathelane lokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usichasisela ngomsebenzi abawenzayo.
Ikakhulu esikukhangeleyo amathuba alinganayo kwabesilisa labesifazana, kodwa sikhangele kakhulu ukuthi omama yibade besasalele emuva, ikakhulu ukuthatha izikhundla ngathi ku-community leadership njengoba thina siyi-resident association, lokuthi bephatheke kuma-decision making awesigaba, lokuthi bebezazi vele zona inhlelo ze-service delivery ngoba zithinta ikakhulu bona omama. Silama-meetings esiwayenzayo uma-ward, kathi especially program e-gender lapho esithi each ward kumele ibe labomama abayi-10 labobaba abayi-10 abasebenza beku-gender portfolio. Sesikwayenzile kuma-ward afika 7. I-ongoing program sesizayenza ama-training ukuthi bezwisise ukuthi nxa sikhuluma nge-gender sikhuluma ngani, nxa sikhuluma nge-participation sikhuluma ngani. Sikhangelele ukuthi sizahlanganisa ama-ward wonke ongu-29 ama-2020 lawana, sibe lo mhlangano omkhulu lapho abazatrainwa khona, bebuyele beye-cascada information ekade sikukhangelele ukuthi ama-gender issues ayasalela emuva ku-community ngoba omama bayabe becabanga ukuthi ezinye izinto azilancedo. Engingakuthi ngomzekeliso lapho kade sibhoda khona esinxa sesixoxisane labobaba labomama, siyethwela ama-issues wethu kwezinye iindawo kulezi kole ezikhatshana kule ndawo koBulawayo engingalinganisa ngowadi-17 ilokitshi elidala kakhulu elilokhu elingekabi leklinika esala kuqalelwa ngamalokitshi ayakhiwa kathesi.
Ngebizo iliphi lelo lokitshi?
Niphumula North Ambale Perry Urban kubo estate Methodist.
Manje abesilisa libona bephatheka yini lapha kuhlelo lolo?
Hayi, kuba nzima kwesinye isikhathi, uyathola beyi-30% kumbe beyi-40%, mathathu nje amawadi lapho esathola kuyi-50-50.
Kahle kahle liyabe libafundisa khona?
Ikakhulu thina nje sikhangele kakhulu nge-service delivery. Siyabe sibafundisa ukuthi kumele bephatheke enhlelweni zesigaba. Kule ndaba zama-3% retention, omama labo bephatheke kungabi ngobaba kuphela abathatha izinqumo ngokuthi 3% retention iphenduka izoyenzani esigabeni, imali liyani ephendukiswa esigabeni ukuthi izosetshenziswa intuthuko yesigaba.
Kulohlupho lokusilela kwamagetsi, kwesinye isikhathi lohlupho lokusilela kwamanzi. Lukhathaza kakhulu baphi abesifazana kumbe abesilisa kumbe libona bencedisana?
Hayi, omama ibabaphatheke kabi kakhulu. Ngoba le mpilo zabantwana abangamankazana sezisengozini ngoba bayangena egangeni besiyadinga zona inkuni. Livele idolobho lona lingelankuni okufaka impilo zomntwana oyintombazana engozini. Iyahlukumeza ikakhulu omama ngoba obaba isiba abaphatheke entweni zokupheka nxa amagetsi engekho. Omama bahlukumezeka kakhulu ikakhulu lapha emalokitshini. Ibalimaze futhi omama ade bezincedisa abanye bepheka izinto bezithengisayo sebehle balimala. Kwezomnotho ukuthi bekwanise labo ukwenelisa ukuziphilisa.
Kodwa zona inkuni lezo bazithola yini, benzani?
Akukho lula. Abanye yathola sibili ukuthi umuntu usepheka ngamagabha amaplastiki lawana, okuyukuthi nxa ichitsha iplastiki lana kulamanye amaplastiki athi angatshiswa alethe imikhuhlane ebantwini. Akulula ebantwini abangomama.
Loliyana uhlupho olwake lwakhathaza olokulahla kuhle impahla zabo mama zokusebenzisa nxa besesikhathini, lama-diapers.
Ama-diapers lokhu egcwele indawo yonke kakhulu. Sikhulume ngakho kakhulu komunye umhlangano labomama. Sibakhuthaza ukuthi kuqakathekile ukuthi imfihlakalo yomntwana bengayilahleli indawo yonke ngoba kathesiko ubulawayo besenelisa ukuthwala amabhimiviki yonke ukuthi kabavuthelele befake emasakeni bekhiphele phandle. Kodwa hhayi, kukhanya abantu kusabehlula.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Otilius Banda okugatsha olubona ngokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga. Le yi-Studio 7 esizwa siphuma ngapha eWashington DC. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors kusasa lingqikelana leMauritius eBarberville Stadium kobulawayo kumdlalo weAfrican Nations. IZimbabwe Warriors yanqoba iqembu leMauritius 4-0 emdlalweni wokuqala eMauritius ngeviki ephelileyo. Kusenjalo ijaha elilabazali abadabuka eZimbabwe, uJordan Zemura, usedlalela iqembu leBournemouth FC eleBhilitane. Udlale namhla iqembu lakhe lidlala lele Lyon emdlalweni wokuzilolonga. Lapalezwela-ke umculo omnandi ukalavuma umajibela. Singakehluka nokuthi sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokela namhlanje. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority of Zimbabwe ithi isikhuphule intengo yamafutha ezimota. Ipetulo isi-$9.01 kuthi idizili isi-$9.06. Ipetulo ibibiza i-$7.55 kuthi idizili ibi-$7.22. Kuqhutshwa ngokuthula ukhetho lokudinga ozamela ilupane East edale lePhalamende. Luyaphumelela kakhulu-ke uhlelo lokusenga inkomo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.